Yo, ugwize. Abadi anokuzana ngurira kuti ini ndorira unozviziva. Ende ndichatozumira kurira mandikwidibira kumakuva. Munongoramba kubuda pachena asi munopfuma muchipfuva. Kamoto kamunongoramba muchingodira peturu kachingodzima. Makatanga mune staira, mukachinja staira kusvika pakuguma. Ndikasvika vanondiomberera semudzimu ndoera vakandiona. Une naro here iwe ndienderere. 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 Ha, che. Panonyudza anoziya awaridza ndichangamire anozagura wozunza. Oh, kwenyambira taunzwa mutinimira chimboti kwenyera tikupe chiremerera. Oh, deketera kune vanovhenekera ndovaremera. Ndoya ndakachacha ndabuda musaka ndinenge kandanga kusiya ndaparadza. Asi inovava mhiripiri mukaiwanza ende inopisa futi mvura ikafanza. Chero, chero. Zvaita chero, 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 chero. Zvaita chero. Ndakadarika mazango iwe, ndakararamiswa nechakatandika pukunyoka. Munoziva kune nhambo here yekushayiwa zambuko uchida kuyambuka. Izwi rakangoti famba wakadaro zvakanaka naka munzira iyoyo. Evakuruwo yeinzwai varo munidairewo muninga imomo. Chimwe chokwadi varume inga chinonzi mutauro. Ndomboita mamwe mavira kureva kungeza uro. Gamba rinorova ngoma kuzikira mauro. Pasi pokadiki kanoperera patauro.